I'm not aware from what you are saying, because the notifications for meetings are not submitted to police general headquarters. They are submitted to the regulating authorities or officer commanding district. So in the officer commanding district, they don't have a prerogative of advising us.
And panewe Zimbabwe Congress of Trade Unions zvekare vari kutaura zvimwe chete izvozvo zvekuti munovarambidza kuita misangano kunyange zvavo vasingasungirwi kukukumbirai kuti vaite misangano.
Yes, sendero kwandaita isusu kupolice headquarters atiziye zvinoitika kumadistrict. Kunze kwokunge tatotaurirwa newe kumadistrict kuti kune zvakati zvaitika kana zvoda kuitika. Kana kuti inini vatori venhau sezvamaita ipapa apa kuti matotiudzawo neizvizvi takutoitawo kutoda kutizive kuti zviri kufamba sei chii chamboitika. But kuti tichi isusu tine mashoko atanga tichiziva tinganyepe ipapo.